kuti zvine dambudziko guru nekuti kukasika kuvhura kwaitwa zvikoroka mari yese yanga yapera paholiday 1 2 sudden haiti yakaitwa kune zvimwe zvikoroka ndakamirira vabereki vese iri kupa vabereki dambudziko guru rokuti iye mubereki anga akatobhajeta kuti ndinoendesa $300 but wozonzwa loso sudden kunzi $600 zvokutoti vamwe vabereki vaakutobvisa vana vavo kumaprivate schools aita $300 aakaenda kuma$700 right now and vaakubvisa zviri agent nokuti hazvina kuplaniwa uye kuti mabus fares acho soka mamiriro aakiita zvikoro zvichitovhurwa saizvezvi mabhazi akwira ese mauniformu chi everything zvahaita zvokuti samari yangu inini semubereki haitakwanisi kuti tibate zvimwe zvese ndakutomirira kupera kwajanuary and zvinoreva kuti january acho iye achapera mwana ari kumba asati aenda kuchikoro
vamajongwe munowirirana here nezviri kutaurwa navamahlengwe panyaya yekuti vanoona sekunge zvikoro zvakasika kuvhurwa vabereki vasina kugadzirira
ichokwadi kunyange havo pakutaura kwedu vanhu vanoti tsenzi inogara yatema pamwe vabereki vangadai vagara vagadzirira kuti zvichazodai zvichazodai asi chiripo ndechekuti chokwadi kunzwa masurvey andanzwa pandapinda muofisi nehasi ndichifonera muzvikoro ndichibvunza madzisahwira ndichibvunza ndichinzwa kuti school fees dzinenge dzatikwirei mune zvikoro zvakawanda right across the country masalaries akangomira nyanyenyanye kumacivil servants havasi kutoziva kuti mari yavachatambira musecond week kana muthird week yajanuary yacho imari zvinoreva izvo kuti kumari hakuna kumira zvakanaka chepiri ndechekuti zvikorowo zviri kutaura nyaya yemarunning cost vari kutaurawo zvakare kuti vari kuda kukwidza maschool fees temi ino inenge ichiita sekunonzi pane pachidiwa mari dzakawanda muzvikoro vari kuda kucheka huswa vari kuda kupenda mabuilding vari kuda kugadzirisa mvura yekukonzera migero zvese zvichida kuvharwa kunonobhanyira vana kureva kuti mari inopinda ichinoshanda yakawanda asi chiripo ndechekuti hurumende ikamira uko yosiya vanhu vachingoita zvavada muzvikoro vana vakawanda vachatadza kuenda kuzvikoro nesu hatikurudziri izvo nokuti union yedu yeprogressive teachers union of zimbabwe tinovane kutaura takarerekera kuvarombo
vamahlengwe manzwa zvataurwa navamajongwe kunzi tsenzi inogara yatema sei zviri kuita kunga zvitsva kuti vana vaakudzokera kuzvikoro vabereki motanga kutsvaga mari
dambudziko riripo nderekuti mari yacho yandinenge ndichifunga kuti ndinobatidzira ndichengetedze hongu ndakachengetedza ndiine tageti yeschool fees yandakabva nayo last year saka kuzongonzwa kufonerwa kwakuuya tsamba yekuti mari yaasore so and vamwe vacho nekuda kwemabasa edu tinokundikana kuenda kumaagm avanoshedzera over the holiday wozonzwa kuti mari yakwira izvinhu ukaita tsenzi yagara yatema uchawedzera pati zvinobva pati extra yacho
vamajongwe imiwo sevarayiridzi muri kusanganawo here nematambudziko amungatarisira kuti pachavhurwa zvikoro apa zvinhu zvinenge zvisina kugadzirika
zvakawanda iye zvinoizvi ndingatange panyaya yekuti mari hurumende haisati yataura kuti maticha nemamwe macivil servants anotambira mari maticha akawanda ari kukomborera kuti iye zvinoizvi paita challenge yekuti vamwe vana vakawanda vakatadza kunyora vari kudzoka kufom 4 nekuti maexam fee yanga akatikwireka saka maclasses edu ari bloated kureva izvo kuti pane vana vakawanda vanga vachifanira kunga vachitopinda kufom 4 vari kudzokera kufom 3 vana vanofanira kunga vari grade 7 vari kudzokera grade 6 kureva kuti vana vakawanda vanenge vangoti chuu unenge utori kutangori kwaya master iwo uri ticha
vamahlengwe imiwo kuri kuenda vana venyu kuzvikoro mungatitaurirawo kuti muri kutarisira kubhadhara mari yeschool fees
inini vemwana wangu ari kupinda grade 7 right now kunenge kuchidiwa about $60 pa first term then kari kutanga grade 1 kanodiwa $75 nourizanti munyuwani ndine muzukuru andinayo ari kusekondari ndiri kubhadhara $150 asi mari yacho kuti ndizoibata ndizoikwane yese handiikwanisi and $150 iyi itori yepacollege kwete formal school zvimacollege zvepasi pemiti izvi kwandinenge ndichitobhadhara ukoko kuformal school ndatadza kuendesa vana vangu.